Tinongoti pari zvino vana chiremba vachiri kungovendera mberi nekuramwa mabasa muZimbabwe. Tarisiro yavo ndeyekuti hurukuro dziri pakati pevatungamiri vavo nehurumende dzichabudirira. Hurukuro dzichinge dzabudirira, vachingovapuwawo gwaro rakanyorwa kuti mari yavo yachinjwa nemari iyi uyezve zvichange zvichizoitwa effective kutanga rini. Vana chiremba vakazvipira kuti vadzokere kubasa, kuti vanobatsira vanhu vari kurwara, vanobatsira vanhu vari kutambudzika, vanobatsirawo avo vose vanofanira kunge vari kuwana mafesite yavo.
Tinonzwa kuti nhasi manga muine musangano nevamiriri vehurumende. Masvika papi nemusangano iyoyo pane zvamuri kutaura izvozvo?
Hongu tangati nehurukuro nehurumende, tingangoti ivori pati yehurukuro dzatagara tichingoita nehurumende. Tangosviko pakuwirirana pakunzwisisa kuti hurumende ine zvairimbira kuti igadzirise purobhuremu iripo, asi hatingati pane zvitsva zvauya patebho, hatingati pane zvinyowani zvauya. Asi haheti kuti vari kuramba vachitiengeja, asi tingangotiwo chiri kungonyanyonedza hasho kunonoka manje kwekuzobuda kwezviri kubuda muhurukuro. Nekuti zuva rogaroga rakakosha nenyaya yekuti tiri kutaura nezveupenyu hwevanhu. Dai dziri dzimwe nyaya taita kana gore rese tichikurukura zvakanaka, bati inyaya yeutano. Nyaya yeutano hatifanirwekupedza mazuva mairi tisati tasvika pakuwirirana, nekuti zvinenge zviri kukanganisa vanhu. Kurasikirwa neupenyu it's irreversible. Hatikwanisi kuzokudzokoro kuti kana munhu achinge watofa watofa, kana muchinge wakuwara zvamuchofa watokuwara zvamuchofa. Saka tinongovimba kuti hurumende ikashanda nekukurumidza kuti tikwanise kudzokera zvakare patebho, tipanane chibvumirano chakatsarukana. Tinotiratidzawo zuva, tinotiratidzawo zvekare kuti matambudziko atinawo achagadziriswa sei.
Mune tarisiro yekudzokera riini patafura kuti mukurukure?
Parizvo tingangoti bhora riri kusaidi kwavo. Ivo pavanongopedza kuita zvavari kuita, isu takasununguka nemaoko mairi kudzokera zvekare kunotaurana navo. Saka hatikwanisi kuti isu tingati tichadzokera kunotaura navo riini. Board, the ball is in their court.